Zvakabuda muongororo iyi yakaitwa munambudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti huori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo. Mukuru wezdi Dr. Pesai Rwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvivakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane huori, asi huori uhu huri nani mumapazi maviri aya.
Zvisinei nokuti kunombotaurwa nyaya dzokunana dzinisei, but education sector yese tichitarira tichibva kuna Namurambinda kuna Nacholocho kumaruzevha muno mutaun, vanhu vari kuti they are satisfied neservisi yavanopiwa nevadzidzisi, neservisi inopiwa vana vavo muzvikoro, nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi. Even zvinhu zvakaoma, but vanhu vari kuti sevisi yemueducation sector iri pamberi. Then kumilitary, vanhu vari kuti masoja varank and file usingatariri the military elite kati vakuru vakuru. Masoja haiti zvekurapshen, vari satisfied kuti ine actually army ine 57%.
Varuhanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoitika muchiuto uye vanotya kuongorora mashandiro emasoja. Vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburitsa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto, zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita uori. Zvichitevera Operation Restore Legacy iyo yakabvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro gore rapfuura, asi vanoti tsvakirudzo yavo yakaburisa kuti mahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipoti havana matyira uye vari kuenderera mberi neuori. Pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi, makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muvid. Kumahofisi anopa mapasipoti nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune uori uye hamuitwe basa nemazvo.
Asi judiciary iri pamusoro iri kunzi kunana magistrates courts ko kunana high court kune corruption yakapo, ndo number 3 tati izvo vid registrar's office, kouya iyo judiciary, kouya health, kuri kunzi kuva vanhu vari kuti service iriko iri puwa, unomira mahours akawanda ende zvinobudamo ponungo chiseviswa hazvina kubuda zvakanaka.
Mutauro weChrist Coalition Zimbabwe vatavani moyo vati vanobvumirana nezvakabuda mutsvakiridzo yezdi vachiti ichokwadi kuti hautori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe.
Nekuti ukaenda kumapazi maviri aya zvokwadi unobva ipapo waamurombo, nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachedza kubuditsa makobiro ose ari mupoketi mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende.
Varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yava munangagwa haina zvairi kuita mukurwisa uori. Varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muhuori hwaitika panguva yava Mugabe uye havakwanisi kupedza uori. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Bwanda, Cholocho, Vulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.